Mangwana na kana kava tereri tunosangana zvakare mangwana na nasi uri musi wechina ndira 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunzwikwa kwenyaya yezvizvarwa zvinomwe zvekuChina zviri kutongwa nemhosva yekuwanikwa zviine nyanga dzezvipembere kwakatadza kuenderera mberi nezuro mudare ramagistrate kuVictoria Falls nekuda kwekushayiwa muturikiri. Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo yatarisanawo nedambudziko guru rekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari, vachiti izvi zvave kukanganisa kutakurwa kwemarara mudhorobha. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanobuda mumusangano nevatungamiri vebato reDemocratic Party wekuedza kugadzirisa gakava ravharisa mamwe mapazi ehurumende kwemasvondo matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunzwikwa kwenyaya yezvizvarwa zvinomwe zvekuChina zviri kutongwa nemhosva yekuwanikwa zviine nyanga dzezvipembere kwakatadza kuenderera mberi nezuro mudare ramagistrate kuVictoria Falls nekuda kwekushayikwa kwemuturikiri. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare muzvare rangarirai Gakanje vakabvumirana nemuchuchisi pamwe negweta revanomwe ava nezuro manheru kuti nyaya iendeswe mberi mushure mekunge vaswera zuva rose pasina chabuda nekuda kwekushayikwa kwemuturikiri. Zvizvarwa zvinomwe zvekuChina izvi zvakasungwa musi wa23 zvita zvichipomerwa mhosva yekutyora mutemo une chekuita nekuchengetedzwa kwedzimwe mhuka dzesango mushure mekunge zvawanikwa zviine zvidimbu zvenyanga dzezvipembere zvine uremu hunosvika makirogiramu 20 uye zvichikosha mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora. Kutongwa kwenyaya iyi kwaifanirwa kutanga svondo rapera, asi pakapinda nyaya iyi mudare muchuchisi wenyaya iyi vaBekimpilo chavalala vakaita chikumbiro chekuti kuita izvi kuendeswe mberi. Vakati chikonzero chechikumbiro chavo chaive chekuti pamusoro pemhosva iri kupomerwa vanomwe ava mapurisa aida kuwedzera imwe mhosva yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemutemo uye kuti nekuda kweudzamu hwayo nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa kudare rekuhange kwavakati ndiko kune vatongi vakakodzera kunzwa nyaya iyi. Muchuchisi negweta revanomwe ava vaGive Mom Viringi vaive vabvumirana kuti nyaya iyi itange kutongwa svondo rapera rekare, asi izvi zvakazotadza kuitika nekuda kwechikumbiro ichi. VaMuviringi vakaudza Studio 7 parunhare kuti vave kutarisira kuti dare richatara zuva rekutongwa kwenyaya iyi nhasi. Mutongi Gakanje vakabvumirana negweta revanomwe ava kuti vave nenguva yakareba vari muusungwa, vakati kutongwa kwenyaya iyi kunofanirwa kutanga nekukasika. Zimbabwe ine mutemo unorambidza kuuraya pamwe nekutengesa kana kuve nenyanga dzemhuka dzakadai sechipembere nenzou zvisiri pamutemo. Kana vakabatwa nemhosva, mumwe nemumwe wevanomwe ava anogona kutongerwa kugara mujere kwemakore mapfumbamwe kana kudarika pasina mukana wekubhadhara mari yefaindi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuro yavo yatarisanawo nedambudziko guru rekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Izvi vanoti zvave kukanganisa mabasa akaita sekutakurwa kwemarara mudhorobha. Dambudziko rekushomeka kwemafuta riri kuramba richiwedzera zvakanyanya zvapakuti vatyairi vapedze muswere wese vakamirira mafuta ekufambisa dzimotokari mumitsetse. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Meya Gomba.
Maorganization ari muZimbabwe nedambudziko zveshuwa rekushayikwa kwemafuta edizel petrol atinowanzoshandisa kuti mota dzedu dzifambe dzikwanise kutakura zvinhu marara kana zvingava zvimwe zvishandiswa zvatinazvo. Hongu tine dambudziko remafuta, asi hatina kumira kutakura marara. tiri kutakura marara maringe nemafuta atinenge takwanisa kunge tichiwaniswa sezvo muchizivai nekuti mafuta emuzimbabwe ari kuwanikwa apo nepapo dzimwe nguva anoshayikwa dzimwe nguva anowanikwa saka kana tichinge taawanawo tinongotakura kana tina hatinawo tinongotakura hatina kumira kutakura asi tiri kutakura zvine huremu hunotipenda nekuwana kwatinenge taita
asika vagomba muharare makambopararira zvirwere zvakaita sana cholera nana typhoid hamutye here kuti marara akasatakurwa zvaanofanira kuitwa zvirwere zvinogona kudzoka zvakare
tinotya zvikuru ndosaka tine hurongwa hwekusamira kutakura ndosaka tine hurongwa hwekuti dizel petrol chiporipozipo ipapo tichabva tatotakura asi dambudziko riripo iri dambudziko rabatana nenyika harisi dambudziko rabatana nekanzuru chete naizvozvo tinonzwisisa kuti kuwana zvekushandisa zvakaita sedizel nefuel nepetrol zvinogona kutinetsa zvinogona kutora nguva zvinogona kushayikwa zvinogona kuwanikwa so idambudziko riri kutotikanganisawo mafambiro edu ebasa redu dambudziko ratoshuvira kudai hurumende yakasika kugadzira asi vagari vanofanira kunzwisisa kuti kushayikwa kwazvo hakurevi kuti isusu hatina chido zvinongoreva kuti seinstitution iri mukati menyika inosanganawo nematambudziko akatasana nenyika
mungatitsanangurire kuti imi dhiziri iri munoriwana sei munopiwa renyu padivi nehurumende here kana kuti munomirawo muraini zvinoita vapo
tinototengawo sekutenga kunoitwa nevamwewo tinotenga rakati wandei ratoshandisa pari pasvomi kana pamwedzi depending nekuti tine mari yacho here yatinenge tinayo tiri kuedza kukurukura nehurumende pari zvinezvi kuti tinge tichipiwa yatingati priority but zvinonetsa zvacho ndezvekuti priority yacho inonetsawo zvakare nekuti kuripuwa hunge vamo rauyiwa naro asi hatikwanisi hatina matsamba kana mukana yekunoritora kana kunoritenga kunze kwenyika kwarinotengwa rinotengwa nekambani dzakapuwa masimba ekutenga nehurumende naizvozvo kambani dzedzodzo kana dzichinge dzauya naro zvoruwana kana dzichinge dzanonoka kuya naro tinononeka kuwana kana dzichinge dzarega kuya naro tinoregawo kuriwana so pane vanopuwa matipa nehurumende vanopinza munyika fuel tozotenga yauya munyika
imi pasvondo mungade mari yakawanda zvakadii pamadhora ekuamerica inokukwanirai kuti muite mabasa ese ekanzuro
mabasa ekanzuro ose kuti anga achifamba pasvondo anoda yatingati 20,000 liters of fuel kakakureta nemari inoita $20, $40 tinoratidza kuti zvinongoda roughly around $25,000 yekuti tinge tichitenga pasvondo asi tikunge taona mukana wekuti tinoriwana rakawanda sezvakaenza chakare rinoti tidzirikei tinenge tichida zvinosvika kuma25,000 liters
meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 muchikamu chino tinotarisa mimwe yemisoro yenhau dziri mumapepanhau nhasi bepanhau reHerald rinoti hurumende yauyisa mberi mazuva achatambirwa mihoro nevashandi vayo kuitira kuti vadziviririke kubva mukuoma kwezvinhu kwakonzerwa nemitengo yezvinhu isanzwisisiki mumwe musoro wenhau uri mubepanhau reHerald unoti vaimbi vemutungamiri wenyika varobert mugabe vakarasikirwa nemari inoita zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti $150,000 iyo inonzi yakabiwa nevashandi vavo kumusha kwavo kwazvimba bepanhau rechronicle rine musoro wenhau unoti hurumende nevamiriri vevashandi vari kutarisirwa kusangana nhasi kuti vazive nyaya dzemihoro uyewo kuwedzerwa kwemihoro kuchiiswawo patafura The Zimbabwean Mail ine musoro wenhau unoti kurudziro yavastrive masiyiwa yekuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe inokodzera iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri
Masora sei kustudio 7. Nyaya iri muri kutaura iyo inini ndiri kuinzwisisa chaizvo. Inini ndichizvarwa zvekuMozambique. Manje nyaya iri kuda kuita president wekuAmerica uyu. President haafaniri kudaro. Ndakatarisa mawandiro takaita muno muSouth Africa, Zimbabwe nemaMoscan ari muno. Manje vikanga vaisawo kuti vaite mudhuri manje munoona kuti nyika iri kunyanya kuzoshata kuenda mberi zvakana zvichidaro. Ini chichemo changu chiri kuda kuita president wekuAmerica. Uri kutofundisa vamwe kuti nzvimbo zhinji dzidini vazoita mudhuri uyu. Ndingati ndo masoko angu ndinotaura inini. Handina mari yekufona ndaizokufonerai.
Makadiko kuAmerica. Vabiki vechirongwa chatinonzwawo chinototiudzawo zvinoitika kuZimbabwe misi yose. Tinotofarawo nekuti penyuwa kwamunoita chirongwa everyday. Ini ndadzwa kufara zvikuru sei kana pandazwa Studio 7 chitaura zvekuti hanzi vanhu vekumasvingo vodzingwa mapurazi. Zvinizvi ndazwa kufara zvikuru sei. Nokuti panguva yakapfuura maelection takanzwa kuti vanhu vekukwazvimba nevanhu vekumasvingo ndo vakaita mbiri kutsigira ZANU-PF kuti iwine. Saka iye zvino mubvunzo wangu uri kumasvingo kuti zvamakaivhotera seZANU-PF modzingwa seiko imimi nemuri vanhu kuZANU-PF. Ipapo ndotokumbirawo kuti nyasai kuti kumbotopleya audio yangu ino vanhu vomasvingo vanyatsokunzwa kuti vodzingwa sei neZANU-PF yavo yavakatsigira vachiti yakanaka.
Ini ndinoito Cephas Furanai, ndiri kutaura ndiri South Africa Pretoria kuBrits. Ndiri kuda kungotaurawo pamusoro pekuti vamunangagwa must go. Munangagwa ngaende, hatisi kumuda, tiri kutiza chikoro nekuda kamunangagwa. Ndiri kuda kufarisawo sekuru vangu vaDingare vari kumusha kuZaka kana muZinda kwaDzoro. Ndotenda.
Makadiko nepfenyuro yeStudio 7 mukutaura naShepard Nyamonga paEpworth apa. Takuwara nenhamo muZimbabwe zvinhu zviri kungokwira, mitsetse yepeturu yakangoreba. Apa vamunangagwa vachitaura kuti 2023 EGF zvichireva kuti havana basa neupenyu hwevanhu. Dai dzimwe nyika dzapindirawo vapa vanhu vanogona kutonga nyika.
Magadi wakuru wepamhepo weStudio 7. Zita rangu ndinonzi John Chimusarira. Ndinodawo kuteerera Studio 7 yenyu asi handikwanisi kuibata kuno kuCape Town. Ndaikumbirawo kuti mundizivise kuti inobatira papi. Kuno kuCape Town kuSouth Africa ndokwandigere. Ndinozongoana yatozotumirwawo nevamwe hangu watoneta wanzwa kare zvinenge zvaitikamo. Ndinodawo kuiteerera ichibva kwamuri direct. Mungandibatsirawo here kuti inobatira papi? Ndatenda hangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuvateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kuStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoti kurwisana pakati pemauto ehurumende nezvikwata zvevapanduki vechiIslam kwasiya vanhu vangangosvika zviuru makumi matatu vatiza misha yavo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vave kudzokera kumusha mushure mekushanya kwemazuva maviri kuChina uye kuita nhawirirano nemutungamiri wenyika iyi vaXi Jinping. Muchikamu chino tinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvichitiudza zvazviri kuita. Nhasi tanonoka wandi weStudio 7 aita hurukuro naDr. Roderick Machekano avanoshanda paElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation muWashington DC.
Dr. Machekano, chizvarwa chekwaChirumanzu. Dr. Machekano ndibaba kuvana vanoita ivo vatanhatu. Tinogara sekuno zvedu kuarea yeDC, yeWashington DC.
Basa renyu ndirei?
Inini basa rangu rinoonekwa nepaviri. Ndiri watingatizo researcher wepublic health. Pamwe chetezvo ndine chinzvimbo chokudzidzisa kuStellenbosch University. Ndiri actually associate professor webiostatistics uko kwandinoticha gore negore. Vana vanenge vachidzidza ivo vachiita mapostgraduate degrees avo. Asi kuno kuWashington DC ndinoshandira bato rinoona nezveutachiona mumadzimai anenge akazvitakura, tichiita isusu zvirongwa zvokuti tivabatsire kuti vasapachita utachiona kuvana vavo.
Zvamasangana nazvo zvakamira sei kana mutarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe maererano nenyaya dzezveutano?
Munyaya dzatinoshandira isusu zvenyaya dzeutachiona mumadzimai anenge akazvitakura, tinoona sokuti pava nemutsauko mukuru chaizvo kubva pazvatakambe tichiona makore apfuura kumaearly 80s. Iye zvino tava kukwanisa kudzivirira kuutachiona kubva kumadzimai anenge aine chirwere kuindisa kuvana vavo. Mishonga yavako inoita kuti tive tiri kuita progress. Zvinhu zvinofadza chose kuti vanhu vaakuwana opportunity yokuti vakwanise kurarama vachichengeta vana vavo, kungotevedzera chete zvavanenge vaudzwa nana chiremba kuti vaite, munyaya dzokutora mapiritsi avo nguva dzose. Saka pari zvino ndingati dambudziko iri raakuita richiita shoma kwese kumadzimai anenge akazvitakura chero nekuvanhu vakuru. Asi vazhinji vanotongozvionawo kuti chero ndufu dzati dzikirei mazuva ano nenyaya yekuti mapiritsi avapo.
Munoona here muchinoshanda kuZimbabwe zvekare?
Shungu dzinenge dziripo. Nerimwe zuva tinodai tarisira kuti dai zvaibvira takwanisa kudzokera tikanovaka nyika yedu.
Chamasangana nacho mubasa renyu chinokugumburai kana kuti chinokurwadzisai chii?
Handingati zvangu pane zvakanyanya zvandinoona. Zvinhu zvingangova zvinoti gumburei hazvo dzimwe nguva zvatosangana nazvo ndizvozvo zvokuti dzimwe nguva although madhona aripo pakubatsira nyika nemishonga nemari dzokuti tiite zviri nani, hurumendewo dzedu dzinofanirwa kuva responsible kuti idzo dzipamidzire kuitira kuti utano vanhu vanyatsowana utano hwakakwana.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano vachitaura natanonoka wande weStudio 7 vari muno muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakabuda mumusangano wekuziya dambudziko rekuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende vavaiita nevakokeri venhengo dzebato reDemocratic Party muSenate vashuma pamwe nemutungamiri webato iri muparamende amai Nancy Pelosi. Mushure mekubuda mumusangano uyu vaTrump vakaisa mashoko padandemutande reTwitter vachiti kwaive kutambisa nguva yavo kupinda musangano uyu. Makakatanwa ari pakati pavaTrump nebato ravo reRepublican Party nebato reDemocratic Party Asvitsa kuti vashandi vehurumende vemuAmerica vange vasingatambiriswi mari kwemazuva anosvika gumi nemapfumbamwe. Hondo iripo inyaya yekuti vaTrump vari kuda kupiwa mari yekuvaka mudhuri kumuganhu wenyika yavo neMexico. Asi izvi zviri kurambwa nebato reDemocratic Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata sachigaro weMDCT inotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe mudunhu reAmerica vaDen Moyo kuti tinzwe maonero avo pane zvakaitwa navaTrump.
Tanzwa kuti musangano wacho hauna mboenderera kuti kupi, because Trump vabuda vakatsamwa after just vasangana for a few minutes. Zvinoratidza zvinhu mbiri kwandiri panapa. Chekutanga ndechekuti before hurumende ichivharwa, vaTrump vakasangana navaPelosi naShumer. Trump akati iye ari prepared kuti chiavharise hurumende kana asina kuwana mari yake yemadziro ari kuda uko kuborder yekuMexico neTexas. Akati iye achaiona shutdown yacho ichava on his hands. Then taiona yaitika shutdown, hurumende yavhagwa. Manje akunosangana navo achida kunzwa kuti tingabvumirana here kuti mubhadharire mudhuri uyu wandiri kuda. Vataura vaya kuti aiwa, isusu takakudza paaya pekutanga kuti hatingasapoti zvinhu zvakadaro, and hatisati tachinja pastance yedu iyoyo. Ndobva Trump abuda akasiya musangano wacho. Chechipiri ndechekuti Trump paakakampena muna 2016 kuti ahwine achikampenera presidency, akaudza vanhu kuti inini ndiri munhu anonegotiata, ndinotozikanwa kuti manegotiation ndinowagona, the art of the deal, ndogona kunegotiata nevanhu kuti zvinhu zvifambe. Saka zvaitika nhasi zvizoratidza kuti inhema dzese dziya hapana kunegotiata kwaanogona, because atadza kuti anegotiate nevamwe vake ava vanga vavhuma kuti vasangane naye. Dai angari munhu anogona kunegotiata, aigara oratidza kuti andazama, ndanegotiata apa neapa neapa neapa. But kuzobuda just within after a few minutes because waudzawo kuti mudhuri hatisi kuda, then wozozviti iwe uri munhu anogona kunegotiata, handioni kuti zvinhu zvinofamba. Kechitatu, Trump paakati achavaka mudhuri uyu akati mari yacho ichabva kuMexico. Zvino atadza kuti awane mari yacho from kuMexico, akuda kuti vanhu vemuAmerica vabhadhare ivo for mudhuri wacho waari kuda iwo. Handifungi kuti kuratidza munhu anotaura chokwadi.
Tinoona kuti kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende kana yavari kuti shutdown, vashandi vehurumende havasi kukwanisa kunge vachiwana mari dzemihoro. Zvinosiya papi hurumende yeAmerica izvi zvekuti vashandi vaya havasi kutambira asi vachienda kumabasa?
Zvinoluzisa confidence. Remember, America inozviti iyo economy iri number one in the whole world. Saka kana padai ndiyo yakatembewa, ndiyo inenge iri example for mamwe mahurumende, mamwe magovernment, because nenzira yainoita zvinhu zvayo. Kana iyo pachayo yakuratidza kuti haikwanisi kuti ibhadhare maworkers avo, just because president wavada kuvaka mudhuri, mudhuri waasingakwanisi kuexplaina kuti uchabatsira chii, akaudzwa kuti mudhuri uyu wauda kuvaka uyi waste of money. Saka I think zvinoseta a very bad example kune vamwe mamwe mahurumende like madika anofana needu yekuZimbabwe iri kutryawo ichistruggle. Then at the same time, that bad example vanogona kungoti atizitegawo, tarisaiona naAmerica naivo vari vane maproblems ari kutadza kubhadhara vashandi because government yakavharwa. So I don't think kuti inobatsira government yaTrump shutdown iyi.
VaTrump vari kutarisirwawo kukwikwidza zvakare kuti vapinde musecond term kana temu yechipiri vari mutungamiri wenyika. Zvingaita here kuti vanhu vazovavhotera zviri kuitika izvo?
I think zvichabackfire, because zvinogona kunge Trump ari kuzviita because ari kutotarisira iyo 2020, and ari kutotarisira kuti ndakapromisa vanhu vangu vakandivhotera kuti ndichavaka mudhuri. So I think resistance ari kuita iyi yekupusha kuti ndiruda madziro avakiwe inyayo yekuti ari kutotanga kampeni yake ya 2020. But handioni kuti zvichambatsira sei, because vanhu vanenge vakurwadziwa, vanenge vasina kuhora for nguva yakareba.
Sachigaro webato reMDCT inotungamirwa namuzvara Tokozani Kupe mudunhu reAmerica vaDen Moyo vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7.
wakadora ruzi rwangu ndokupekedza nguo yebebe kuti ndinzi murambiwa akarambwa namambo wadarireiko mumwe wangu wakadora ruzi rwangu ndokupekedza nguo yebebe kuti ndinzi murambiwa akarambwa.
Nasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nevaimbi pamwe nevana nyanduri tafunga kumbotarisa mabasa akasiiwa nemumwe muimbi akasimudzira musambo wedendera asi asina mukurumbira wakanyanya. Vakavanda vanotaura zvemusambo wedendera vanoziva vaimbi vanoti Simon Chimbetu, Alan Chimbetu, Solomani Chimbetu, Nyson Chimbetu, Tryson Chimbetu na Douglas Chimbetu pamwe nevamwe vari kuimbawo musambo wedendera. Ko Brian Chimbetu munomuziwawo here?
Ndokubekedza nguo yebebe kuti ndinzi murambiwa akarambwa namambo.
Brian Abraham Chimbetu aive munin'ina waSimon naNyson ari mukoma waAlan. Brian akasara akabata matomu muchikwata chemukoma wake Simon cheOrchestra Dendera Kings. Panguva iyo Chopa akaenda kuJerry kubva muna 1990 kusvika muna 1994. Muna 1999 Brian akaburitsa damba refu rake The First Cut iro rinenziyo nhanhatu dzinosanganisira mapfumo kuvagere
wadarireiko mumwe wangu wakadora ruzi rwangu ndokupekedza nguo yebebe kuti ndinzi murambiwa akarambwa namambo.
Varipo Gotsi Papata, neaka kakaita mukurumbira zvakanyanya kanonzi uya tigare ako vakawanda vanodaidza nezita rekuti nguva yekuroora. Brian akaimbawo nziyo dzakawanda dzaakasiyawo dzichiri kutandadza vakawanda. Akazombosara zvakare akabata chikwata cheOrchestra Dendera Kings mushure mekushaya kwemukoma vake Simon muna 2005. Brian akazoshayawo muna 2007 ave nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa. Nhoroondo yemuimbi mushakabvo Brian Abraham Chimbetu tavatasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.